Ningati mufunzo uyu wavunzwa Democratic Alliance mukuru we Democratic Alliance muParliament vaMusi Maimane wawambobvunzwa futi neumwe member of parliament achiti kurohwa kwakaita mukadzi wakarohwa kunoku Gabriela Angels kunokanganisa zvikuru kodzero dzavanhukadzi. Havazuma mhinduro yavo yanguva yekuti havangapinduri kuti diplomatic immunity yakapigwa chino kuti havasi gweta. Havanyatsozivawo kuti chii chakaitika, asi vangatonyatsotsanangura ndeve international relations kana kuti yatinoti DECO, Department of International Relations, ndo vane umboho kuti vakavapira chii kana kuti chachataugwawo kwavari chakava kwenenzvera kuti vasvike pakupa mutongo uyo wokuti Maigresi Mugabe havakwanisi kutongwa muSouth Africa nenyaya iya kana kuti havakwanisi kusungwa zvingangozikamwa neveinternational relations. Saka hatingati varamba kupindura mubvunzo vaZuma, asi kuti vangojenga kuti vatiwo handina ruzivo rwakakwana.
Chingava chokwadi here kuti havaziye zvakaitika apa, nekuti vamwe vari kuti apa pakashanda zvematongerwo enyika kwete mutemo?
Hachingavi chokwadi, ndizvo zvazvinongoratidza kuti zvino zvinenge zvatarigwa zvakarerekera divi rematongerwo enyika kuti chingava chisvoreso kuSouth Africa, kana zvakatarigwa totine vari kutonga muSouth Africa veAfrican National Congress kuti chingava chisvoreso chokubata mukadzi womutungamiriri weimwe nyika kana kuti chokusunga mukadzi wemutungamiriri weimwe nyika. Nokuti tikazvitarira hatinoti customary international practice apa, hatisi kuti mutemo, asi kuti practice kazhinji kacho zvinoomera hurumende inenge hatingati host country kana kuti hurumende inenge yatadzikwa iyo, zvinoiomera kuti yosunga mukadzi womutungamiriri weimwe nyika. Ende zvinenge zvichingoitikwa hazvo kuti one, zvinogona kunyadzisa mutungamiriri wenyika iya; two, zvinogona kukanganisawo basa rinenge richiita mutungamiriri wenyika yabatirwa mukadzi uyu.